Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 15, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ikozvo architect Barrington Police Station vakusvesa in charge of contravening section 37 subsection 2 paragraph E electronic vachizvo patrolling in general election vakaita 4 declaration kuti vaigara pambababa vavo zvikwanza 57-56
Noro Vaimbo wemeya weguta reHarare vaHerbert Gomba vorara zvakare muchitokidzi vakamirira kuendeswa kudare. Vanhu vakawanda munyika vochema-chema nekudhura zvakanyanya koita zvinhu munyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora voronga nhaurirano neZANU-PF panopera sarudzo dzemabai elections. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji munyika vari kuchema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu panguva iyo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuti izvi zviri kuwedzerwa nekurwiswa kwenyika yeUkraine neRussia. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
China zvina kumira zvakanaka kune veruzhinji munyika sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira ukoko nzvimbo dzakawanda vanhu vasina kana chekunonga muminda nekuda kwekuti mvura iri kurambira mudenga. Mitengo yezvinhu yanyanya kukwira kubva zvatanga kudhura mafuta ekufambisa edzimotikari uyewo kushomeka zvakanyanya kutarisirwa kuita gorosi mafuta ekubikisa nezvimwe zvichikonzerwa nekurwiswa kweUkraine Russia iyo yatemerwawo zvirango zvakaomarara zvokonzera kusagadzikana pasi rose. Mitengo yehupfu, shuga nezvimwe zvakawanda yakawedzerwa uye zese iri kurongawo kuwedzera magetsi ichiti vanhu vari kubhadhara mari shoma zvotarisirwa kuwedzera zvedambudziko remitengo yezvinhu. Mumwe mugari weMuHarare amai Rita Chikoto vanoti kukura kwechingwa kwavashaisa mufaro.
Lobeuzi tangoti vatu vaku around 240 bekasini around 280 muma tax shop cash saka makwiriro echingwa hachanyatsonzwisisika takutoshaya kuti vana tichavaisira chii muma lunch box nekuti chingwa chakudhura.
Izvi zvatsinirwawo navano wakatene
now zvinhu zviri kukwira especially mumashops chikafu zvacho chaku kuira masaralis edu isusu acho haasi kuchinja.
Sachigaro vesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vanoti hondo yekuUkraine yavakupa kuti vakwidzewo mitengo.
Nyika yeRussia neUkraine dzabatanzwa dzese dzinokohwa gohwo ringaite 25% gohwo rese rinodiwa pasikano. Nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine mutengo wegoros wasumuka zvakaoma pasi rose. Zimbabwe taona mutengo uchisumuka kubva pa$475 per ton kusvika pa$685.
Vamusarara vatiwo dzimwe nyika dzinorima gorosi dzinogonawo kutadza kutengesa gorosi nekuda kwehondo iyi.
Tingangoita dambudziko zvekuti vamwanga bvato dzimwe nyika dzine dzinoko gorosi zviri pamusoro kana dzatinga dziri mutop 5 dzinokunge dzichizoenda mwedzi uri kutevera dzaakumisa gorosi zvachose
vamusara ravanoti vatotangawo nhaurirano nehurumende yekuti nyika yezimbabwe ikwanise kugara yatenga gorosi rinodiwa pamwe nekuona kuti nyika yasimudzirawo kurimwa kwegorosi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vatsinhirawo vachiti pese panongokanganiswa mafambiro ezvinhu zvichizova zvishoma pane zvinodiwa zvinokonzeresa kukwira kwemitengo
supply yakakanganiswa global supply yakakanganiswa madistractions akaitika in terms of kulodwa ma shipments zvinoita kuti mitengo ikwire nekuti zvinoaffecta supply
vachitambara vatiwo hondo iyi ikaramba ichienderera mberi icharamba ichikanganisa mitengo yezvinhu zvakawanda munyika vakapa muenzaniso wekukwira kwemafuta ekufambisa edzimotikari munyika vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatiwo kumiswa kwekufamba kwengarava dzinofanirwa kuuya negorosi zvava kutokonzeresa kukwira kwemitengo yechingwa nezvimwe zvinoshandisa gorosi
chekutanga gorosi racho rinenge rakudhura chechipiri rinenge risiri kuwanikwa zvakanyanya
munyori muzimbabwe congress of trade unions vajafet moyo vanotiwo vanoshungurudzika zvakanyanya nekukwira kwemutengo panguva iyo mari dziri kutambiriswa vashandi dzisiri kuchinja
tagara tichingochema nguva nenguva kuti zvatinotambira kana kuti zvinopiwa vashandi nemaemployers hazvisi kuenderana nezviri kuwanika kumashops mitengo yemagoods and services yagara ichingokwira kusina zviri kuitika kunze uko kana kusina hondo dziripo
kusanaya zvakanaka kwemvura kushaya simba kwedhora remunyika chirwere checovid-19 uye kusagadzikana kwezvinhu pasi rose nekuda kwekurwiswa kweukraine nerussia kunonzi kuchapa kuti vakawanda munyika nepasi rose vanonge svosve nemuromo ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Vemia veguta raHarare vaHebert Gomba avakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu chemutemo wezvesarudzo vacharara muchitokisi chemapurisa vakamirira kumiswa pamberi pedare redzimhosva mangwana gweta riri kumirira vagomba vaHarrison Nkomo vanoti vagomba vari kupomerwa mhosva yekunyepa pasarudzo dza2018 kuti vaigara pamba pevabereki vavo kuGlenora B muHarare izvo zvinonzi zvakatyora section 37 subsection 2 paragraph E yemutemo wesarudzo Electoral Act vagomba vainzi vaipomerwa zvakare imwe mhosva yekupisa motokari yenhengo yeMDCT vaGilbert Mbwende asi vankomo vanoti vambwende vakazofunga kusaenderera mberi nekupomera vagomba mhosva iyi vagomba vari kupomerwa zvakare imwe mhosva yekutengesa nzvimbo dzekuvakira zviri kunze kwemutemo pavaive meya uye vaitariswa kumiswa mudare nezuro nenyaya iyi vankomo vanoti kusungwa nekumiswa pamberi pedare kwavagomba hakusi kuzovatadzisa kukwikwidza musarudzo dzemabai election dziri kwomwedzi uno vachikwikwidza kuve kanzura weward 27 uko vachatatsurana navajefferson matewe wezano pf ngatinzwei hurukuro yataita navankomo pamusoro penyaya iyi
vari kufesa echarge of contravening section 37 subsection 2 paragraph e yeelectoral act vachinzivo pa-2018 general election vakaita formal declaration yekuti vaigara pamba bababa vavo which was 5756 moro street Glenora B but ivo is true muna 2018 vaigara pamba bababa vavo vakazomuvha after the election 2019 so that charge is baseless
tiri kunzwawo kuti vari kudziva nevanhu vavakanyoresawo zvakare zviri kunze kwemutemo
Not only
Saka vanotarisirwa kumira mudare riini?
Mangwana, mangwana chitatu, ndopanopera 48 hours
nao. Tiri kunzwawo vamwe vari kuti vagomba vakashungurudzwa kana kutoshwa pavakanga vari muusungwa. Icho kwadi here uye zvakamira sei? Saka vakasungwa riini?
Mande nasakati. Ndakaita kunovaisa kwa ongo ema polisa.
Imi segweta rava gomba. Munoti ine zviri kuitika izvozvo?
Aa, izvozvo zviri pamutemo zvinotora mapurisa kushungurudza munhu. Hapana kana mhosva yakuparwa. Kana pane mhosva yakuparwa vatsvake mhosva chaichaiti. Kwete kuvharira mutapwa pasina nyaya yekudai.
Asi chii chingadai chasvitsa kuti zviitike izvozvo?
Aa, handinasi kuziva. Inogona kunge iri zvepolitical contestation maybe. Mukufirimwe bhaza ravari kukwikwidzana navo imomo. Anogona ari yavaitira panyepo iwoko.
Asi zvinozoita here kuti vagomba vakwanise kunge vachikwikwidza musarudzo dzemabyelections ari kuitwa nokuti unonzwa kuti vachakwikwidza?
Vakaisa mabhenga avo kukwikwidza akatambirwa nebato rinoita zvemaelections nezvemagweletero commission. Hapana chinotadzisa vagomba kukwikwidza musarudzo idzo. Varipo timu yavo yepaground vakutokambira. Ivo chete ndovari kubata.
Vane vamwe here vavakasungwa navo wavari kupomerwawo navo mhosva imwe chete? Taizwawo zvakare vachipomerwa mhosva yekupisa motokari yavambwende. Nyaya yakamirawo sei iyoyo?
Nyaya iyoyo haina vambwende kubakira kare vachida kukwidzwa vachatisiwa kumapurisa asi mapurisa akuvaramidza. Hapana nyaya yakadaro. Nyaya yakaitika kare kare. Vambwende vakaongorora nyaya yavo vakaona kuti aiwa kuita sizvo. Vanoda kutokwidzwa nyaya iyoyo.
Vanga vari vaHarrison Nkomo vanove gweta riri kumirira vaimbo vemeya veHarare vaHebert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Mune imwewo nyaya, vaimbo venhengo dzebhodhi rekambani yePetro Trade iro rakambomiswa basa svondo rapera negurukotaro zvemhando dzemoto vasoda jemu vanonzi vari kupikisa kumbomiswa kwavo basa uku. Mutsamba yavo kubazi rezvemhando dzemoto vaive sachigaro webhodhi iri advocate tinomudai sechinyoka. Vanoti danho rekumbovamisa basa iri rakatorwa senzira yekuda kunzvenga kuferefeta kwavakanga vachiita nyaya dzeuori unonzi waiitika mukambani yePetro Trade apo yaive pasi pebazi iri pasati pave nebhodhi. Dzimwe nhengo dzebhodhi iri dzinoti amai Zane Ledube avo vaive mutevedzeri wasachigaro, koti amai Gladys Mumure, vatsimbarashe Eric Muriro, vaFerida Matambo, amai Gertrude Marabada, vaGodfrey Ncube, vaDakarai Mukuku, pamwe naamai Lillian Timvius. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vachitungamira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vanoti vari kuda kuita nhauriranwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti zviri kuitwa nePollard pari zvino hazvina zvazvinobatsira. Ngatidzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Vasagai vaida dialogue, vaida kuti vanhu vataurirane kuti zvigonakira vana veZimbabwe. Vakataurirana nawa mugabe gore riya, vana veZimbabwe vakagara zvakanaka. Isu ndo zvatida kuzama kuitawo kuenda kutsoka idzodzo dzavatsvangirai.
Iyo nhaurirano yacho iri kufamba sei, zvamira sei pari zvino? Pane chiri kubuda here? Nekuti pane nguva muchiti tiri kuda kuedza kutaurirana.
Hongu. Takaita misangano mitatu. Misangano yekutanga wanga uri musangano wemusi wa11 June 2021 tichienda isu seMDC tatine zvinhu zvedu 21 zvatakaenda nazvo kuna vamunangagwa. Ndo musangano wechipiri wekutanga. Wechipiri 16 September wamubwara Munangagwa wakapindura tsamba yedu vachitaura kuti pane zvavaida zvawirira nazvo, pane zvavanga vasingawirira nazvo kuti titaure pamusoro pazvo. Takazogara musangano muna January muno watakawirirana kuti zvizhinji zvacho tiri kuwirirana tinotaura patichatanga nhaurirano. Paita maelections apa mabai elections, tichingopedza mabai elections iwayo tichiita hurukuro dzedu.
Chinangwa chehurukuro idzi ndechei chaizvo vamonzoro?
Hurukuro dzedu dzakanangana nekugadzirisa zvakanakira vazhinji. Tinoda kugadzirisa matambudziko akanangana nevanhu akaita seurombo, urovha. Tinoziva kuti kune vanhu vakanga vari pamapenjeni, penjeni yacho haichashanda. Tiri kuziva kuti zvikoro hazvichabhadhariki, uyezve kuzvikoro kwacho iko zvine zvakuda maticha. Tine nyaya dzekuzvipatara. Zvese zvinofanira kugadziriswa. Ndo zvakaita kuti zvigadziriswe nenhaurirano.
Asika vamwe vanopikisa pfungwa dzenyu dzivamonzora vari kuti makumedzwa neZANU PF.
Zvakabhuitwa nana Tsvangirai vakataurirana nana Mugabe hazvaireva kuti nekuti ataurana Mugabe amunhu waMugabe kwete Chandira akataurana Mugabe akaramba ine pato rake Mugabe akataurana Smith kulange sawo Mugabe akaramba ine pato rake reZanu-PF Mwonzora iko zvino ari kutaurana Munangagwa hazvireve kuti amunhu waMunangagwa handiwirirane nezvizhinji zvinoitwa neZanu-PF ndiro saka tichipikisana nayo asi tinoda kubvisa politics dzekurovana dziya tinoda kubvisa politics dzekungonyombana dzekunyimana mbeu dzekunyimana zvinhu zvehurumende ndidzo politics dzatinoda kubvisa
idzo vamwe vanoti kosei musiri kuenda kupoland nekuti kando zvairi kunzi yakaumbirwa zvakare
isusu tiri kuona kuti mamiriro anga akaita poland yanga ingori musangano wezvemapato ezvematongerwo enyika chete ndosaka tichiona vatungamiri vese varimo mutungamiri each and every one of them mutungamiri wepati yezvematongerwo enyika
saka munoda kuti paitwe sei chaizvo vamonzora
sumaonero atinoita ndeyekuti nhau dziranotii dzinofanira kunge dzine vematongerwo enyika number one dzopindawo vemachechi vemasangano akazvimiririra vematrade union vemastudents madzimai mastakeholders mazhinji ndo kuti dziburitse chinhu chakanakira ruzhinji saka isu hatisi kuti poland yakashata asi tiri kuti tina kuti zvishoma vagadziriswe zvisho ipapo so that mapato ari muparlamendi anenge akamira ari pavo ega but mukatimo vodaidza vanhu vemachechi vanhu vematrade union vanhu vatraditional leaders nemadzimai tiri kuda zvinenge zvakanakira ruzhi
mubvunzo wekupedzisira munofunga kuti dzichatanga rini nhaurirano idzi
urongwa hwatinawo ndehwekuti tichipedza mabi election tirikupedza musi wa26 March ndiri kufungidzira kuti kutanga kwaapril tinofanira kunge taakutanga nyaya dzenhaurirano idzodzo
mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vachitungamira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 taedza kubata mutauriri webato reZANU-PF vaChris Muchangwa asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo asi mutauriri werimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo pari zvino rakangotarisa zvakanyanya nyaya yesarudzo dza2023 uye kana paine nhaurirano dzinoda kuti dziitwe dzinofanirwa kunangana nekuona kuti sarudzo dzaitwa zvakachena zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvakamanikidzwa kudzokera kuzimbabwe kubva muhupoteri mubotswana zvichinzi zvinhu zvanaka zvinoti mhirizhonga yave kuitika munyika pasarudzo dzemabielections inoburitsa pachena kuti zvakakandwa mumukanwa mamupere nekuti zvazvinodai pasarudzo dzemabielections kwokuzoti pasarudzo dzemuna 2023 shingirai madondo anotipa nyaya iyi
Masondo adarika mumwe mudzigiri weCitizens Coalition for Change vambonene Ncube avo vakanga vava nemakore makumi matatu nemashanu ekuberekwa vakafa vachangosvika pachipatara mushure mekunge vabayiwa rutatu nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU-PF avo vakavhiringidza musangano vavachamisa nenhengo dzavo kukwekwe musha wenhengo yeCitizens Coalition for Change vari kanzura weward 8 kupindura mudunhu remashonar and central vaoso eshambare vakapiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF mumwe wevarume vanochengetedza pamusha pevaimbo vemumiriri weHarare East mudare reparamende vari mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato reCCC vatendai Biti akarohwa zvakaipisisa nekukuwadzwa nevarume vana vanofungidzirwa kuti ndeveZANU-PF mumatunhu akasiyana-siyana nhengo dzebato rinopikisa iri dzinonzi dziri kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kana dzakawanikwa dzakapfeka nhumbi dzebato radzo kana nhumbi dzeruvara rweyelo mapurisa naiwo haanzi kusiyiwa munyaya iyi sezvo ari kupomerwa mhosva yekutarisa rutivi panoshungurudzwa nhengo dzeCitizens Coalition for Change kana kutarisa kuti munhu abuda mumba mali pakubvumidza kana kurambidza kuitwa kwemisangano yezvematongerwo enyika mapato akaita seZANU-PF neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora anonzi ari kuita misangano pasina kukanganiswa kana kurambidzwa nemapurisa. Nemugovera, mapurisa akarambidza nhengo dzeTripoli se kuita musangano wazo kutsvaga rutsigiro munandare yerudhaka kumarondera. Kunyange hazvo dare rakanga rapa mvumo yekuti musangano uyu uenderere mberi. Asi ZANU-PF yakaita musangano wayo kukaroi zvisina kukanganiswa. Muzvare Fazai Mahere, avo vanova mutauriri weTripoli, vakaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti ZANU-PF iri kuita zvemhirizhonga mushure mekuona kuti mhomho yevana veZimbabwe yave kutiza nebato rinotungamirwa navaNelson Chamisa.
Tikuzviona tose kuti vose veZANU-PF vari kutotya, vari kutodedera, vakutoshandisa mhirizhonga neviolence nemapurisa kuti vaedze kumisa chitima cheTripoli chakadai kuuya.
Masvondo mashoma afuura, sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rakaburitsa gwaro rinoshoropodza zvakasimba mhirizhonga yezvematongerwo enyika iyi, richiti nyaya dzemhirizhonga dzine chekuita nesarudzo. Sangano iri rakati rakankaraona nyaya dzemhirizhonga dzaisvika 112 dzaive dzakarongwa nevezvematongerwo enyika, pamwe nekushungurudzwa uye kusungwa zvisina tsarukano nemapurisa kwavanopikisa. Vamwe vevave kweuchidzwa mhirizhonga nezvakamboitika kwavari ndevamwe vevaimbove muupoteri pakamba ivapoteri yedhuku refugee camp iri muBotswana. Vanhu ava vakadzoserwa kumusha nechisimba pakati pemakore 2018 ne2021 mushure mekunge sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR rakabatana nedzihurumende dzeZimbabwe neBotswana vabvumirana kuti zvinhu zvagadzikana munyika. VaWeston Chiri, avo vanozivikanwa nerekuri panonetsa mune zvematongerwo enyika, ndemumwe vanhu vaimbowo muupoteri uye vaudza Studio 7 vari panhare kwaMutare kuti vave kufunga kutsigira bato ravo reTripoli muchihwande nekutya kurwiswa sezvo vasisina kwekutizira kana zvaipa.
Nekuti hakuna kune protection yacho. Ukatafuura chidzimu chiti unozotizaka, you won't be accepted. Zvonongo chifunga kuti unonowana refugee somewhere, kana kuti kungofunga zvekuti ndiwari kuchakuti refugee here futi. Ende tichitasana makore takagara tisina durable solution muchirefugee chacho, tongozonzi chiendai kumusha. Mwati hakusati kwanaka, munonzi kwanaka, pati zvizvona vari kutora ikoko.
Mumwe waimbomu upotere pamuzinda weDuku refugee camp uyo ada kudomwa nerekuti amaigura jena chete, anoti mhirizhonga iri kuitika munyika inotyisa zvikuru.
Ini semunhu akanga achigara munzvimbo yeDuku rakurova kuti 2023 kunenge kwakatova.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwani vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti bato ravo hariiti zvemangoromera.
Mutungamiriri weZANU-PF vaMunangagwa neutungamiri wese hwemusangano vakatiparura ivo kuti hakutenderwi mhirizhonga. Zvekare hakuna nhengo yemusangano inotenderwa kuita mhirizhonga at any level.
Vachipindura mubvunzo wangu wabvunzwa nemukuru webato reMDCT mudare reSenate vaDouglas Monzora munguva pfupi yapfuura, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati mapurisa achaita zvese zvaanogona mukusunga nekutonga vose vachawanikwa vachiita zvemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19. Zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevatanhatu, kana kuti 5,416. Vanhu mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevana vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro wakare, kusanganisira vana vechikoro makumi mashanu nevapfumbamwe kumashonaland east nemanikaland. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi matanhatu nemumwe vari muzvipatara zvemunyika mavari kurapwa chirwere ichi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia neUkraine dziri kuita dzimwe nhaurirano nhasi, kunyange hazvo Russia ichiri kuenderera mberi ichirwisa Ukraine zvakasimba muhondo yave nemasvondo matatu. Nemuvhuro nyika mbiri idzi dzakaita nhaurirano pachishandiswa vhidhiyo, asi hapana chakabuda. America inoti inotsigira nhaurirano, asi ichiti Russia inofanira kuratidza kuzvipira kupedza hondo iyi. Mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jen Psaki havana kubvuma kana kuramba kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vachaenda kuBrussels sondo rinouya kunotaura nevatungamiri veNATO. Vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere vanonzi vaenda muhoteri vachitiza hondo iyi. Sangano reUnited Nations Refugee Agency rinoti pane vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million vakatiza hondo muUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Nhaurirano dzekupedza hondo iyi dzinonzi dziri kuenderera mberi kunyange hazvo nyika yeRussia iri kuramba ichikanda mabhambo muUkraine, izvo zviri kushorwa nepasi rose. Pane avo vari kutiza hondo iyi pane zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zvanga zvichiita zvidzidzo zvepamusoro munyika iyi zvakapotera kune dzimwe nyika zvimwe zvikadzokera kumusha. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vanoti hurumende inofanira kupa rubatsiro rwakasimba kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakadzokera kumusha sezvo zvichikwanisa kunge zvakatarisana nematambudziko akawanda ekusagadzikana mupfungwa. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavilas Mushanganya weStudio 7 naDr. Ranga.
Chanotaura ndechekuti mastudents ekuZimbabwe aya vakasangana nedambudziko hombe chairo nenyaya yehondo. Pese panoitika hondo pane atinoti post-traumatic stress disorder yekuti vanokwanisa kunge vachiita anxiety, kuita panic. Sometimes vanotadza kurara nekuti mabhomba aya ari kudonha aya, you never know when it's gonna hit you. Saka it's mostly a mental or psychiatric kind of aspect yavanosangana nayo pamusana pekuti pamwe vaya vanozoita kana ma weird dreams, things like that, zviri more to do with post-traumatic stress disorder.
Saka rubatsiro rwupi rwavangada mushure mekuenda kune dzimwe nyika dzavari kuwana rutsigiro kana kudzokera kumusha kuZimbabwe?
Rubatsiro rwavangada rune malevels akati wandei. Obviously kuona kuti utano hwavo, just basic health, vamwe vanga vasiri kuwana chikafu chakakwana, kune zvirwere zvavanosangana nazvo nokuti vanhu even vana COVID nezvimwe, nokuti vanhu vanga vari busy kutiza kuti vabude munyika muUkraine. Saka sometimes zvirwere zvokuti vanhu vanotapurirana zvinenge zviri a high risk, zvakaita sana COVID kana tuberculosis nezvimwe zvirwere zvakadaro. That's one aspect. Saka vanofanira kunge vachiongororwa nemachiremba avo to make sure havana any of those conditions inoda kukurumidza kurapwa. Tozotarisawo in terms of pfungwa yandiri kutaura yepost stress disorder, traumatic stress disorder, kuti vaone kuti havana here problem yeanxiety, problem yekurara, things like that, zvokuti zvimwe zvinokwanisa kurapwa nemishonga uyezve necounseling. Saka vanenge vachida kuonekwa nemapsychologists nemapsychiatrists kuti vamake sure kuti they are in good health, mental health.
Pane avo vakadzokera kumusha, pane zvamungati hurumende inogona kuita here mukuvabatsira kuitira kuti vawanikwe kuti utano hwavo huri pakanaka mushure mekunge vatiza kubva kuUkraine?
Zvandinofunga hurumende inofanira kunge ichivapa maservices atiri kutaura emedical nokuti vakwanise kuonekwa nemachiremba nokukurumidza, uyezve kuti kunge kune masupport group. It's more like debriefing. Vanhu vabuda muwar zone and some of them are still very traumatized mentally. Saka the government needs to be available to make sure kuti vari kuvasupporta health wise, mental wise, and also just my financial economic situation I changed when I wondo vachaita sei kuti vapedzise chikoro, things like that, zvokuti hurumende inofanira kunge ichiita look at it globally from all angles. And chimwewo chatingataura ndechekuti maservices iwayaya anofanira kunge ari available freely so that we support these students. Vana vanguva ine suddenly vasisina support system, havachakwanisi kuramba vachienderera kuchikoro sezvavanga ari kutarisira. So vamwe vanga vari pamascholarship, things like that, all of a sudden that's disrupted. Saka hurumende should be able to step in kuti ibatsire maZimbabwean students waya ari kudzoka kumba in all ways that they can, financial, even accommodation. Sometimes that can be an issue. I think that's why debriefing is very important, kuti hurumende understand kuti what have they gone through, and making sure my different experts are available to support these students.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMavilas Mushanganya uye weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchira kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesibili mhlaka 15 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngenxa yokukhwela kwamafutha ezimota, kusho khona ukuthi izinto zonke zizakhwela ngokuba zihanjiswa ngamafutha ezimota. Akulanto ezasala phansi, njalo nxa ngabi lokhu iqhubeka impi lezithenziso zenotho kwiRussia, kusho khona ukuthi zingagcina sibona amafutha ezimota esedlula i-$3 kusiya phezulu ilitha. Ngaleyo ndlela kuzabe kusitsha ukuthi izinto zezadlula indlela emangalisayo.
Inengi lihlaba umkhosi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni, ikakhulu ukudla lendleko yokugada amabhasi lemichova.
Bahlanganisa abantu abayinzalo ye-Umzingwane district ngokubumba inhlanganiso kuWhatsApp ezagoqela amazwe wonke jikelele, lapho besikhumbulela khona ukuthi abantwana abayinzalo leUmzingwane bakhona. Kwatholakala imali eyasiza ukuthi kupendwe i-outpatients department, kuthayilwe phansi, kuphinde kufulelwe
izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqintini seMzingwane eMathweleni South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigulane lokufulela amahofisi esibhedlela se-Esigodini ebesesibhidlila. Sokuzasungulwa uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemitshina ama-electronic ear tags endlebeni yezifuyo ezisemzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana, ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi, bezilandele zingalahleka kumbe zingajongwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lihlaba umkhosi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni, ikakhulu ukudla lendleko yokugada amabhasi lemichova. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota kabili kuyonale inyanga kaMbimbitho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni owethulwe ngabenkampani ebona ngezamandla kagetsi lamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, bathi lokhu kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele okufuqwa yimpi yokuhlaselwa kweUkraine ngeleRussia. Ugatsha lweZimstat luthi imali esidingakala ukuphilisa imuli elabantu abayisithupha ngenyanga kanhlolanja iqanise yaya ngaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola eZimbabwe, i-54,864 RTGS. Unkosikazi Belinda Maphosa ongumongikazi uthi imali abayingezelelweyo uholo ihle yaphelela emoyeni.
Besiphiwe i-20% increase, kodwa khathesi nje ungakhangela ngendlela into ezikhwele ngayo ukhangele impuphu, vele uyabona ukuthi i-increment lana esiyitholileyo khathesi vele ayithengi lutho. Kunje siholile sibili ilamuhla, but kodwa imali yakhona vele lokhu ithenga khona lokhu kade sikuthenga, ubone futhi okunye sokudula kakhulu asisakukwanisi. So vele khathesi izinto zikhwele kakhulu, uhulumende kakhiphe i-RTGS le asiphi US dollar, mbona ngani lokhu kungaba ngcono le nto ziyekele ukukhwela lezo ama-fuel.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi impi ye-Russia ingaqhubeka lentengo yamafutha ezimota layo izaqhubeka ilokhe ikhuphuka.
Ngenxa yokukhwela kwamafutha ezimota, kusho khona ukuthi izinto zonke zizakhwela ngokuba zihanjiswa ngamafutha ezimota. akulanto ezasala phansi njalo nxa ngabi lokhu iqhubeka impi lezitshenziso zenotho kwiRussia kutsho khona ukuthi singagcina sibona amafutha ezimota esedlula i-$3 kusiya phezulu ilitha ngaleyo ndlela kuzabe kusitsho ukuthi izinto zizadula indlela emangalisayo. Kuyadingeka ukuthi uhulumende adinge indlela zokuvikela abantu kulokho angaphakamisa izandla linde kuphela konakala.
Umnumzana Mqondisi Maphosa osomabhizimusi wakobulawayo uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota labo baza kudlulisela kubathengi.
IZera yona ivele igijimela ukukhweza intengo yamafutha kodwa singakhangela kungaba impi yona le eseRussia ingaveli phele intengo yona isoke yehle. Okungangokuthi bona basebenzisa into eyenzakala khathesi khathesi nxa befuna ukuthi bekhuphule intengo kodwa ukuthi intengo iziyehle lanxa impisiphele iRussia siyabona ukuthi kuyaqhubeka kulokho kunjalo kusho ukuthi impilo zabantu zizaqhubeka ziba nzima ngoba lathi intengo leyi kufanele siyiqhubeke siyinikeze abantu abathenga kithi akula ndlela esingasurvive ngayo esingasila ngayo thina abamabhizinisi ngoba iindleko lezi zivele ziyasitshaya emini lebusuku.
Unkosikazi Mayebonga Msipha ophila ngokuthengisa uthi kuba nzima kakhulu empilweni yabantu ngoba bengela mali.
Isikhathi sonke amafutha ezimota angakhwela yonke into iyakhwela. Njengabantu abazisebenzayo ubuhlungu ngoba imali esiyitholayo iyake ekudleni. Pho njengoba into yonke ikhwelile ikakhulu ukudla. Kuyasihlukumeza kakhulu ngoba impilo isinzima kithi esitholayo mbijana. Laba abangela ke baza kwenza njani impilo isinzima kakhulu.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi ukuqansa kwentengo yamafutha ezimota kuthinte izigaba zonke zomnotho welizwe. Intengo yempahla isiqansile ngoba imbadalo yokuthwala impahla ikhuphukile. Lokhu njalo sekwehlise isisindo seholo likaZulu ngoba sekukhuphuke intengo yempahla okudala njalo ukuba impilo kaZulu yehle ngamandla. Isisindo semali yakweleZimbabwe laso lokhu sisehla ngamandla nxa siqathaniswa leyamanye amazwe ngenxa yokukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi wakobulawayo wenqabile ukwamukela isicelo sokuthi icala elitheswa intatheli izindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo lilahlelwe khatshana ngoba abatshutshisi benelise ukusuthisa idale ngobufakazi bokuthi ngempela uMoyo kumele athoniswe. Umantshi ugcine ebeka usuku lukamhlaka 28 uMabasa ukuthi uMoyo azemiswa phambi kwamthethwandaba ithoniswa. Wetheswa icala lokwephula umthetho ophathelane lokungena lokuphuma kwabamanye amazwe eZimbabwe. Ubikwa wenza lokhu ngokuphathisa intatheli izindaba ezimbili ezidabuka eMelika ukuthola ingwalo ezingekho emthethweni ezokungena elizweni zizosebenza. Kodwa omunye wakhe obesetheswa cala linye osebenzela ikhomishini elawula izokwethulwa kwezindaba eZimbabwe Media Commission uThabanga Manika obesetheswa icala linye utholakale emsulwa wahle wakhululwa ngolwesibili lweviki edluleyo. Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqintini seMzingwane eMathabeleland South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigulane lokufulela amahofisi esibhedlela se-Esigodini ebesesibhidlika. Basukumela phezulu beqoqana njengenzalo yakulindawo kulandela izithombe ezamemetheka kumakhasi okuzilibazisa i-social media ebonisa isimo esibi salesi sibhedlela. Kuvile intatheli izindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisaswanda.
Uhlelo lwesigodini hospital project lwasungulwa ngabahlanu umnumzana Ngqabuto Hanyana, umnumzana Thobani Ncube, unkosikazi Lucia Dube, unkosikazi Thulani Ncube lomgcinisalo wabo unkosikazi Rosette Sibona bonke bayinzalo yasemzingwane kuyibo njalo abakhokhela emkhankasweni wokubuthanisa imali yokulungisa lesi sibhedlela. Usibona uchaza ukuthi basebenza njani.
Sahlanganisa abantu abayinzalo yeUmzingwane district ngokubumba inhlanganiso kuWhatsApp ezagoqela amazwe wonke jikelele lapho besikhumbulela khona ukuthi
abantwana abayinzalo yomzingwane bakhona. Kwatholakala imali eyasiza ukuthi kupendwe i-outpatient department, kuthayilwe phansi, kuphinde kufulelwe.
Uya phambili okasibona egcizelela uqakatheka kwalesi sibhedlela.
Izihlobo zethu nabantu abazalwa kona lwana umango bathi nxa labo besiya kwelatshwa babe sendaweni ekhangeleka kuhle. Isibhedlela sesigodini sisemgwaqweni oya khonale eboda yeSouth Africa usukela koBulawayo. Sisiza noma ngubani ongavelelwa ingozi kumbe ukugula ekuleyo mango.
UZulu wakulumango ujabule kakhulu ngokubona isibhedlela sabo sesilungise kahle. Omunye wabo ngumnumzana Ndaba Zitha Khumalo.
Thanda ukubonga kakhulu kuma diasporans nabanye nje abaphathisileyo ukuthi kurenovethwe isibhedlela sesigodini sekubukeka kupendwe kahle. Hayi, kuhle kakhulu. Bese sisidala lesi sibhedlela. Siyabonga kakhulu inkosi libusise. Ngezandla zenu ezingabanga lukhuni.
Omunye layo othinte kuleyo ngobuhle obenziwe kulesi sibhedlela ngunkosazana Sithokozile Mhlanga odabuka emzingwane.
Isibhedlela sesigodini besisesabeka, mina vele bengeke ngivume ukulaliswa khona ngoba ngambona ngani yafela khona. Awu, sokukuhle khathesi okwamagama. Siyabonga kunzalo yakithi ngokusilungisela isibhedlela sethu. UNkulunkulu abakusisi.
Abathayeli labo somabhizinisi bajabuliswe ukuvuselelwa kuhle kwesibhedlela abathi zinceda bonke abantu abahamba ngomgwaqo osuka koBulawayo usiya eGwanda nxa begula. Umnumzana Ngqabutho usamamo ngomunye wabo.
Ngiyabonga kakhulu ebantwini abakudiaspora ngosizo lwabo abalwenzayo esibhedlela lesi sesigodini ebesisifile ngokusivuselela. Kuyimpumelelo enhle kakhulu ebantwini bakithi ngoba hheyi kunzima kuba nezingozi zomgwaqo laphana abantu beswele lokuthi bazohanjiswa ngaphi sebelimele. Liyazi uBackbridge Gwanda Road umgwaqo obisi kakhulu.
Abesigodini Hospital Project bathi umsebenzi usemningi kulesi sibhedlela njalo bamanga bafuna ukulungisisa amanye amahwazi. Ngakho sebeqalisile njalo umkhankaso wokubuthanisa imali yokuncedisa esigabeni sesibili sokulungisa lesi sibhedlela. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ngokutshona kwelanga layizolo abantu abaphose bafika amakhulu amane 394 bahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 elizweni. Leli gciwane labulala ababili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Lokhu lwaqhamukayo lolu bhubhane eminyakeni emibili edluleyo. Ukutholakale abazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 242.9000 bele COVID-19 okulinani eligoqela inkulungwane ezingamakhulu amabili zabasila umkhuhlane 232.4000. Owabulala abedlula inkulungwane ezinhlanu 5.4000. Okwamanje sokuhlatshwe izigidi ezedlula ezine 4.4 million ijekiseni yokuzivikela kuleli gcikwane elizweni jikelele. Ku-Live Talk namuhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabasakhulayo kunkuthazo yokuthi babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota kuvota registration lamalungiselelo okhetho ama-by-elections. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umcebisi omkhulu kwezomvikela welizwe kwelemelika uJake Sullivan uxwayise eleChina kubana lingalokothi lincedise eleRussia lapho lihlasela kwele-Ukraine ngoba lingetheswa izijeziso ezilukhuni ngamazwe omhlaba. USullivan wethulele sesixwayiso ekuhlanganeni kwakhe lomeli weleChina eRome izolo. EleChina lihlala lilandula ukuthi lincedisa eleRussia kwezebutho. Ugatsha lwezomvikela kwelemelika lubika ukuba ibutho lakwele-Russia likhanya selivinjwa ukuhamba ngesiqubu esikhulu ngokuhlasela enkabazweni le-Ukraine ngoba kalizange lihambe umango omude ngempela sonto edluleyo. Umongameli Joe Biden wele Melika wethesa umongameli Vladimir Putin wele Russia umlando wokubangela ukuqansa kwentengo yempahla nokuphazamiseka kwemisebenzi yokulungiswa kwalezi mpahla okuguqela ukudla ngokuhlasela akwenze kwele Ukraine. Lokhu uBiden ukutsho lapho ikhuluma emhlanganweni we-National League of Cities owenzelwe esikoleni selizwe lakhe e-Washington DC izolo. Kulezi gidi ezedlula ezine zabantu bakwele Somalia ezibikwa zilakho ukubhekana lendlala enkulu nxa izulu lingasananga ngenyanga ezayo ekamakasa. Kubika abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba uhlangothi olubona ngezokutholakala kokudla olwe-World Food Programme, abe-WFP baxwayisa ukubana leli lizwe elisemhlubulweni owe-Horn of Africa lilakho ukubhekana lodubo lendlala olugcine ukubonakala kulelo lizwe ngomnyaka 1981. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Sudan bangene ezitaladeni zesigodlo salelo lizwe iKhartoum izolo zitshengisela zisola ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lakulelo lizwe ekupheleni komnyaka odluleyo. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken wamukele inhloko yahulumende yakwela Ivory Coast uMnumzana Patrick Achie emahofisini akhe izolo. Amacele omabili abekhangelele ukuhlaziya indaba eziphathelane lezokuthengiselana kwamazwe omabili kanye lezomvikela. Amantombazana elula ikhulu akwele Burkina Faso awalekele udubo lokwendiswa bekusebancane kwabesilisa asebengamaxhegu babiwa sebephephele endaweni ehlala amasista enkonzo yamakatolike eyeSaint Maria Goretti edolobheni elekhaya lapho asebegcinwe khona.
Abakhokheli bamazwe ePoland, Slovenia, leCzech balubhekise kwele Ukraine namuhla ukuyasekela lelo lizwe ngesikhathi leRussia liqhubeke ngokuhlasela isigodlo namuhla kwabhubha abantu ababili. Umeya walelo dolobho uthi sokulekhefyu ngakho abantu abaseyikuvunyelwa kuhamba-hamba mahlayana kusukela namuhla ntambama. Umanyano we-European Union usuwethese leRussia izijeziso zenotho njalo amazwe amaningi ayasola ukuhlaselwa kwe-Ukraine okwenzakale kusukela kumaviki amathathu edluleyo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ebezifunda eUkraine zithi sezenelisile ukufika ekhaya ngemva kokuphathiswa nguhulumende labanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lowo umnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa.
I-Ukraine izozama ngakho konke njengawonke nje amazwe uma ehlaselwa ngelinye azozama ukuyilwela, azozama ukuyivikela. Kodwa-ke uma ngabe kuwukuthi sibuka ukuthi iqondane nobani, ayizukuba nawo amandla i-Ukraine yokuthi imelane nesimo lesi kuze kube sekugcinene ngaphandle kokuthi ivume ukuligoba uphondo. Ngoba okwenzakalayo nokuzokwenzakala nxa ngabe kuwukuthi sigxila kakhulu emadolobheni kuzoba nokulimala okukhulu kakhulu kubantu kazana abayizakhamuza se-Ukraine, omama labantwana. Lokho sekungenza ukuthi i-Ukraine ithi nxa ibuka lokho kulimala ibe isihoxa isimpi. Kodwa-ke ayilawo amandla i-Ukraine ukuthi imelane ne-Russia. Okwesibili, amazwe omhlaba avele ayancedisa ikakhulukazi wona amazwe ase-Europe. Kodwa-ke ukuncedisa kwabo abakunikeza i-Ukraine yiko lokho ukuthi phela i-Ukraine akuyona imemba ye-NATO. Abakwazi ukuvela bangene ngamasosha beyoncedisa ukulwa, ngoba sizwile futhi laphayana uVladimir Putin esabisa ngokuthi yena uphethe i-nuclear. Uma ngabe kuyukuthi sekufika kuleso sigaba nxa lamazwe angangenela uzayisebenzisa, kuyabe kungasaphephile kuyena wonke umuntu kumhlaba wonke. Ngiyakholelwa ukuthi amazwe ke entshonalanga kungenzeka ukuthi abakufuni ukuthi kuze kufike lapho.
Ngombono wakho impi le izaphetha ngani?
Ekugcineni asiyiboni iRussia isima lempi ingayiqedanga. Sibona ukuthi ekugcineni ukuma kwayo iRussia kuzabe lapho umbuso walendoda uZelensky sewile, ngoba uPutin usebenzisa khona kanye lokho kusetshenziswe yiwo amazwe entshonalanga oAmerica. Sibabona besiyangena eBelgrade, sibabona bengena eIraq, sibabona bengena eLibya, eSyria. Abazange bayithiye impi yabo bengaqedanga ngopresident bakulelo lizwe ngaphandle nje kweSyria kuphela, kodwa kulawo amanye amazwe baphuma beyiqedile impi ngokuthi loyo owayebusa ngaleso sikhathi bebemkhiphile emandleni okubusa. Ngicabanga ukuthi iRussia nayo izalwela ukuthi ifike kuleso sigaba, ukuthi lapho kuzomiswa khona impi kuzoba yingoba leli qembe libusa iUkraine seliphumile emandleni okubusa, okwenzela ukuthi iRussia ibe nesandla ekwakheni kabusha lo ozabusa, athi ma ebusa abe ngovuna iRussia, abe ngovuna okufuna iRussia ukuthi iUkraine ingayithathi imembership yenato. Kodwa ke futhi kusabuyela kuyo leyana into yakudala ye Cold War, ngokunye ke futhi esingakulindela ukuphela kwayo lempi ukuthi sisengabona isibuya noma ingabuya ngezinye indlela, kodwa isibuya back i Cold War njengalokhu umhlaba owawuyikhona kuqala ukuthi wawuhlukane phakathi ngale ndlela owawuhlukane ngayo phakathi kwamazwe ayexhasa iRussia namazwe ayixhasa iAmerica.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Soko sasungula uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemitshina, ama-electronic ear tags, endlebeni yezifuyo ezisemzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana, ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi, bezilandele zingalahleka kumbe zingajojwa. Umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo eseHavron kweleBotswana.
Kulandela umhlangano phakathi kwamazwe omabili ongene ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe weBotswana uMnumzana Mkhwetsi Masisi, sokuzasungulwa inyathelo lokufaka izifuyo impawu zama-electronic ear tags. Lokhu kuyindlela yokuphathisa ekuluseni kokuntshontshwa kwezifuyo ezigabeni semngceleni yamazwe omabili. Ukufaka ama-electronic ear tags endlebeni zenyamazana kubuye kuzaphathisa ukuthi kwaziwe ukuthi zingaphi ngesikhathi esithile, njalo kube lula ukulandela umzila wazo. Umlimi kucele leZimbabwe uMnumzana Mhlupheki Dube uthi leli linyathela elingaphathisa ukwehlisa udubo lokuntshontshwa kwenkomo.
Ludaba mina ndilubona ludaba oluhle okumangalisayo. Ludaba endilubona ludaba oluthuthukisa ukufuya. Ukuntshontshwa kwezifuyo kuyinto ebisela abalimi emuva. Balima sikhumbuzaneni ukuthi isifuyo sona nxa sikhuluma ngenkomo yinto eduru kangakanani. Sikhuluma ngento engxenye yabo $1,000 okungangabo R15,000 inkomo eyi-1 umuntu abuye nje athinte ahambe.
Kodwa uDube lokukhathazeka ukuthi ukufaka amatheki lawa kuzabuya le ntengo ephezulu, uthi lokhu akungeke kwaphathisa iningi labalimi abampofu emaphandleni.
Ludaba oluhle kakhulu, ngingazike ukuthi ludaba yini olungayenzwa luphumelele. Ngakho ngoba nanku phela into zethekhnoloji thina njengamazwe asathuthuka siyasilela emuva kokunye, okungangokuthi amafoni nalawa ama cellphone akulezi suku kulezi indawo esigabeni esemaphandleni lapho ama cellphone angabambi khona okuzayisake ukuthi le mzamo yokulonda isifuyo usebenza lawo macici mhlawumbe kungasebenzi ngendlela efaneleyo.
Ngakucelele Botswana umzana Isaac Mahosa yena uthi mhlawumbe inyathela leli lingaphathisa kodwa njengodube ulukhathazeka ukuthi lolu hlelo luzaqhutshwa njani ngoba abanye bengela mali yokwathenga amacici lawa.
Yes, it is a commendable step towards addressing this problem. But the challenge could come.
Futhi sibili kodwa kulokukhathazeka ukuthi lokhu kuzakwenziwa njani. Iyakhulu sikhangela ukuthi lokhu kwenziwe emakhaya lapho kungela mthini yakulezi nsuku kodwa ngumzamo omuhle kakhulu.
Iphephandaba le-Chronic libike ukuthi okhokhela ikomiti ebona ngodaba lokuntshontshwa kwenkomo umnumzana Kazembe Kazembe uthi uhlelo lolu luzasungula emzini weMlambapeli ugcine leZimbabwe. UKazembe uthi leli ngelinye linyathela lokuzama uqeda udubo lolu kulandela ubunjwa kwekomiti lamalunga aphuma emazweni omabili. Umongameli Masisi ekhuluma emhlane phakathi kwenkokheli yeZimbabwe leBotswana oyenzelwe eVictoria Falls ekuqaleni kwayona linyanga uthe ukuzama uqeda lolu dubo kuzabanika ukuthula.
It is pleasing that we have agreed to establish a specific joint framework for cooperation.
We are jabulisa ukuthi sasivumelene ukufaka ikomiti ezaphathisa ukuthi siqede udubo lokuthandwa kwesifuyo.
Isigaba sangezansi kwele Mandebeleni kakhulu imizi engentshonalanga kweGwanda yiyo ebhekane lodubo lokuntshontshwa kwenkomo njalo zidutshulwa uma zingachaphela kwele Botswana. AbeBotswana bakhala ngokuthi inkomo zintshontshwa kweZimbabwe abafika emzini esemngceleni behlomile. So iminyaka eminingi udaba lwezifuyo zabele imizi esemngceleni yamazwe amabili ludala ukufuthelana abeZimbabwe bekhala ukudutshulwa izifuyo zingachaphela kwambomakhelwane ukuthi abeBotswana bona bakhala ngokuthi ezabo ziyantshontshwa. Ngingumqondisi duke wendaba zeStudio 7 ngisakuron kwele Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ukukhokhela iningi likhala izimathonsi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni ikakhulu ukudla lendleko yokugada amabhasi lemichofa. Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqintini semzingwane emathebeleleni South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigulane lokufulela amahofisi esibhedlela esigodini ebesesibhidlika. Sokuzasungula uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemitshina ama-electronic ear tags endlebeni yezifuyo ezisemzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi bezilandele zingalahleka kumbe zingatshontshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo
Yimi uSthandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.